Mikwangu anonditemba. Mikwangu anonditemba. Mikwangu anonditemba man. Mikwangu anonditemba man.
Simplex music.
Mikwangu anonditemba.
Asandisi mliswa.
Mikwangu anonditemba.
Asandisi mliswa.
Mikwangu anonditemba man.
Asandisi mliswa.
Mikwangu anonditemba.
Asandisi mliswa.
Mikwangu anonditemba.
Asandisi mliswa.
Mikwangu anonditemba.
Asandisi mliswa.
Mikwangu anonditemba man.
Asandisi mliswa.
Mikwangu anonditemba.
Asandisi mliswa.
Vanoti ndiri holy. Asikweta 10. Bema Chinese wake up doda choro bari 10. Joshka pamba pako choro siri kuma 10. Watuka holy 10. Watuka wejira. Don't defend a mashingo. Do pampa 10. Jira urokandai.
Asikuma 10.
Ya kungo try ku defend a mashingo.